Vashtaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare mushure mekusangana nechikwata chevakuru vakuru chebhanga iri icho chichange chiri munyika kwesvondo. Gurukota rezvemari vapatrick Chinamasa nhasi vakumbira kuti Zimbabwe ikanzurirwe chikwereti chainacho kubhanga iri zvavati zvichaita kuti upfumi hwenyika husimukire. Chinamasa vati kana FDB ikakanzurira Zimbabwe chikwereti chayo chemari inoita mamiriyoni mazana mashanu emadhora, mamwe masangano anokweretesa mari akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank anogona kuzokanzurawo zvikwereti zvine Zimbabwe kumasangano aya.
In our meeting I emphasized that the African Development Bank should play a leading role in securing clearance of arrears that we've accumulated with the multilateral creditors.
Mumusangano wataita ndakurudzira veAfrica Development Bank kuti vatungamire muurongwa hwedu hwekukurudzira kuti tikanganirwe zvikwereti zvedu senyika kumasangano ekunze anokweretesa mari. Tiri kuda kuti masangano aya atiitire tsiye nyoro kuitira kuti tikwanise kudyidzana pamwe nekutengeserana zvakanaka nedzimwe nyika.
Asi mutungamiri wechikwata cheFDB ichi vaAliu Momodu Ngum havana kutaura kuti bhanga ravo richakanzura here chikwereti chine hurumende yeZimbabwe kubhanga iri. Vati bhanga ravo ragara richibatsira Zimbabwe kunyange panga pakaoma zvinhu. Vamasimba Manyanya avo vaimbo venyanzvi munyadzi zveupfumi mubazi rezvemari vati Zimbabwe inofanirawo kutora matanho ekuedza kubhadhara zvikwereti zvayo kumasangano anokweretesa mari kuitira kuti masangano aya aone kuti hurumende iri kuedzawo nepainogona napo, asi kuti zvinhu zvakaoma chete zvinozoita kuti nyika inzwirwe tsitsi pazvikwereti zvayo. Chikwereti chine Zimbabwe kumasangano ekunze anokweretesa mari chava kuvavarira kusvika pamabhiriyoni gumi emadhora uye hurumende inoti homwe yayo yakabooka kuti ibhadhare chikwereti ichi. Gore rapera IMF yakaramba kukanzura chikwereti cheZimbabwe ichiti Zimbabwe haisi nyika ine urombo hwakanyanya kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika. Zambia ndeimwe yenyika dzinonzi dzine urombo hwakanyanya dzakakanzurirwa zvikwereti zvadzo neIMF. Chikwata cheFDB chakatarisirwa kushanyira nzvimbo dzakawanda munyika pachichange chiri muno chichiona kushandiswa kuri kuitwa mari yakaiswa nebhanga iri mumabasa epundutso kana kuti maprojects. AFDB ndiyo yakapa kambani yeLake Harvest mari inodarika mamiriyoni masere emadhora kusimudzira chirongwa chekuchengetwa kwehove kukariba chiri kushandiswa semucherechedzo wezvirongwa zvinosimudzira magariro evanhu muAfrica yese. Chisati chabuda munyika chakananga kuMozambique, chikwata cheAFDB ichi chakatarisirwa kusangana nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.